manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 15/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu. Nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo, hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mishonga irikuitika kuSouth Africa inotikonzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichikura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe endi kuDurban kunowa ndiko kune mishonga yakanyanya zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mishonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Indwe mimwe emisoro yenhaudzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2332 vafa nechirwere ichi, uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi, vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire, vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant, iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna gumi guru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 24,996 ndo vari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndo vainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland North neMidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zviome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vananga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamask, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Tiona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazopko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendesa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara, vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Dresden and Red Pairs Alliance kana kuti MURA rasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaphilip Shumba. Vashumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. Vashumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGate Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru reHigh Court apo tiri kumhangarira vari kuita zvokuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetewo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa maresinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta reMasvingo Vakweni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisachawana mapepa kudai vanotisevha nemapepa vari munzira kuya nawo, saka komendi yangu ichange iri limited. Asi chandinongoda kukurudzira nechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo, isu seguta hatina dambudziko nazvo, nokuti pachedu nesu tirikutozama kuti dai vanhu vabva ipapo. Ive maconsenda tata anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa, saka kureva kuti kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vomuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 achiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatori venhau.
Manje inini handisiauthorize kutaura nemedia. Vatamenezaitari ndondospokesperson veministry and vanokwanisa kuishuwa ine statement to the media.
Munyori mubazi rezvicherwa vaOnesimo Moyo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo dzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe, nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, macracks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese reMasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka, tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzvimbuka mudare kana vamhanyariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7 mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindastry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya, mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita sekaroi nemarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vauza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumusika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita auza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya? Ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatikuadmai, vanenge aita rombe mari yose yaminywa nekombiyuta mhago nokuverenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa fodya yavo nemakoronyera aivapa mari shoma manana achizongo tengesa foja ii kumisika ni marie pamsoro va Zakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi ndere kuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa
kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vakutora mari dzema inputs avakakupai sagarese refertilizer raita kana $50 open market unoribhadhara rava kuma $50 saka haisiri iyo yatingakurudzira tofana kuva ne good mix ye free tobacco kana tobacco iri kupari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi koitawo yemunofinda yemakontrakta ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kuti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torecover tirikurecover mari ipi yesagari imwe chete here raakuitwa times 2
zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika vaZakaria vati makambani ekunze aya anobzvinyirira varimi asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa
fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yakunyanyodiwa nemacustomer edu anogadzira midzanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei mishonga yakashandiswa ndeipi fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei
misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura nezuro politburo yebato riri kutonga rezanupf inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko avamuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu asi hurumende nezanupf vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nokufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro asi vamwe vanoti hurumende nezanupf vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023 mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira wecrisis in zimbabwe coalition varashid mahia pamwe nemumwewo vechidiki mubato rezanupf vaalex gakanje tatanga nekubvunza vamahia kuti vanoti kudii nemashoko ezanupf pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika
isusu tinozvisa kuti mutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumbiro remutemo takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro social welfare ministry saka pane tori nemaitikiro aiitwa basa iri anoratidza kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasi pemutemo
regai tinzwe kuna vagakanje
aita waka registwa ni mtemu. Kajinji kajinji mtemu wanduno zia unobata maboka kakasumira ega. Unozi PVO Act. PVO Act ino taura iyo. Zinotari sila kunge zichitwa ni maboka kakasumira ega kana a register. Zvakaita sekuti sekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwa zvekuenda kuhurumende kuministry of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato aya kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite financial demonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka uti dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti varida kuita. Hurumende haisi kuti tira kubara ese, iri kungoti taura kuti wakarejesta kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya, vamahiya pindirai tinzwe.
Mukomana akusara chokwadi ka ari kungobudisa ruvengo chete nenhema ndopakaibva manje. Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muZimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu ari kutaura under PVO Act anenge ari maboka ari under iyoyo PVO Act. Vamwe vazhinji ari kutaura havapo paPVO Act anotaura mainvestors kana matrust. Uye matrust anenge akarejistwa akadza kuhighcourt handizvi ka zviri patsikiriro kuti basa ravo ndirei zvazvinoda kuita ndezvii. Hapana chakavanzika. Isusu basecrisis coalition toripo takanyora pachena kuti sobasa redu ndine kuti tiise nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakachena zvakajeka hazvinhu zvekutanga kubatanidzira zvinhu zvandinotoita. Izvi zvinotori kuti mukumbiro remutemo vanotaura makodzero dzevanhu pabill of rights. Saka zvandinoziva vari chipolitical vavanorevei ndakaita zvematongerwo enyika. Munhu wose kana wakabvunza kuti chingwa chavo chiri kupi nemhaka yei vana vari kushaya chikoro nemhaka yei kusina mishonga kuzvipatara ndiyo nyaya dzematongerwo enyika. Tikutaura kuti tinoda kuti titaure nyaya dzinofungusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura magakanjezvo. Hakuna munhu ari kurwisa hurumende.
Asi vagakanje ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yakuti ashanda sei. Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi.
Kana tichienda kumaelections zemapato zemapolitical parties bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka nazvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu.
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege kuzvenganyaya zvavanoti zvematongerwo enyika ndezvipi. Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze ndezvematongerwo enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita anamahiya. Zvekuti mimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa kuti moti ngaiende zvakaita kuti mozovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa zviya. Ndozvandiri kutaura
pamahiya.
Zvekuti hazi kutiza munyika kana vamunangabva vakatiza vanhu ndianosingatizi. Ndanditi munotona kutiza kana masoja ovinga vanhu ivasina futi vovingwa nemhosva dzavasina kuita. Munotona kutiza handiti purezidenti vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hatekutavanyaya kutiza katare kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoadzora mafuta enguru yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki vezano PF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna tsachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries, Muzvare Sekai Kavarika, panoti mirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe, sezvo maindustry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa, zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mirizhonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupota yekudhebheni zvichiuya kuZimbabwe. Endi kudhebheni kunowanziko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastri yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira. Zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa, vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto, shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadima miro yezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastri akatoparadzwa kare nemirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuorder zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga raw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, ma households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi, vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane pakutofanira kuitwa exploring options yayo zvekuenda through Mozambique. Zvinhu zvinenge zvichiriiuimbatnekuaiamaprotest aya achakurumidza kuitwa bring under control.
Studio 7 ainokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekutipa mamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti 2.23 billion US dollars. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti 1.73 billion US dollars. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.